aka torwa nezuro kwaanga ari kunzvimbo yekujozedhiye akanorohwa zvakaipisisa nevatinofukira kudzinga vanhengo dzezanupf kana kuti masteke agents. So nhende akazowanikwa kunonzi kumapinga kuchienda kuchinoiko ndokuva akanosiya araswa uye akarohwa akakuvara.
Pari zvino ari kupi?
Pari zvino ari muhospital paari kurapwa.
Pane vakaonekwa here vachimupamba? Zvakafamba sei chaizvo? Pane zvamuri kunzwa?
Pari zvino hatisati tawana tsananguti kuti vakamupamba ndevanani, asi kuti information yatinayo ndeyekuti iye akatorwa aine umwe anga ainaye anonzi famili mukusani. So mafoni avo akatorwa asi atakwanisa kuti tibatane nawo kuti ndizvo zvakawanda, asi kune vakakwanisa kuti tivamubatsire information yatinayo ndeyekuti ari zvinhu pachipatara uye ari kunzi akaindictwa zvinhu zviri poizonasi uye akakuvara zvakaipisisa.
Nyaya iya mhangarwa here kumapurisa uye vari kuti kudii?
Nyaya asati aziva kuti yamhangarwa here, asi sezvatinoita pamakesi ose akaita siwaya tinoenda kumapurisa kunomhangara. Mbozova kumashure tinovazhinji vere vakatorwa kusanganisira muzvari Johana Mumbira naSisila Chimbiri. Stepi yekutanga yatinoita kutozivisa mapurisa.
Tichitarisa kune minhengo dzebato reCCC, zvinhu zvakanyatsogadzikana here munyika umu? Zviri kufamba sei?
Chandingangotaura mukoma Blessing ndechekuti zvinhu kubva zvatabva kumaelections kana kubva zvatanga nyaya dzemaelections build up yekuenda kumaelections zuva remaelections uye post election tabva kumaelections zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Makaona kumashure uko tine vamwe vachigiriri vedu vakatourawa, then makaona futi musi wemaelections ne nhengo dzenu especially kumaruwa dzaityirwa dzaitorwa. Tozotiwa after elections tovazhinji nhengo dzedu havasi kuraramba, havasi kugara mudzimba, vasi kugara mumasango, vari kugara vakawanda nekuti vari kuvhimiwa. Ndisati ofungidzira kuti mastate agents achishanda nenhengo dzezanupf.